Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa tokune kuine mvura nekuine magetsi izvezvi kuno kusatina mvura. Ndizvo zvavari kupromisa vanhu asiri izvo zvavari kuita.
Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana nehuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena anosungwa nemapurisa muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva rechina nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete Zororo Makamba. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvisere. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvitatu, Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru gumi, ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu nezana, ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Apo Zimbabwe yapinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, veruzhinji vari kutadza kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus dzakaita sekugara pedyo nepedyo kana kuti social distancing, sezvo vari kugara vachitsikirirana mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani pamwe nekutenga zvinhu zviri kushayikwa zvakaita sehupfu muzvitoro. Godwin Mangozha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda pamwe nemapurisa akawanda ayo ari kuona kuti vanhu vatevedza mutemo wekuti vagare kudzimba dzavo havanawo zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus zvakaita semamask. Pavakaparura chirongwa chekuti vanhu vagare kumba, mutungamiri wenyika vayaAmazon Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende ichaona kuti vanhu vawaniswa mvura kuti vakwanise kugeza nekugara kudzimba dzavo kuti chirwere checoronavirus chisapararira. Asi mumwe mugari wemuHarare vaThompson Lizwe anoti izvi handizvo zviri kuitika sezvo vanhu vari kuungana kuzvibhorani nekuti hakuna mvura iri kubuda mupombi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa tokune kuine mvura nekuine magetsi izvezvi kuno kusatina mvura. Tumiti zvavari kupromisa vanhu hazvisiri izvo zvavari kuita.
Vamwewo vakawanda varatidzawo kusafara nekuti zvitoro zvikuru zvakavhurwa zvakaita seOK mumisha inogara vazhinji kune mitsetse yakakura sezvo vanhu vari kuda kutenga hupfu nechikafu. Panzvimbo idzi vanhu havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vanhu vanogona kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus kana vakapiwa mvura mudzimba kuitira kuti vasanoungana kuzvibhorani.
Zvakatooma taitarisirawo kuti kubva pakataurwa nemukuru wenyika kuti 21 days dzelockdown tichange tine mvura nemagetsi, but chiri kundishamisa ndechekuti hakuna mvura. Saka maoko acho tinogezonei zviri kutonetsa nenyaya ye COVID-19 pandemic kuti tinoipedza sei
asi mutauriri weHarare City Council vaMike Shideme vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yave kutora matanho ekupa vagari mvura pamwe nekuona kuti havaungani zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro dare iri rakati kanzuro yeHarare nehurumende kuburikidza nemapazi aro anoti remadhorobha nematunhu neremari anofanira kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena muguta reHarare panguva ino apo nyika iri kudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Izvozvi titori mubishi kuronga kuti mapurisa ekanzuro anga ari pazvibhorani zvose zvinoshanda muno muguta, uyezve tagara tiine urongwa hwekuti mvura inge ichienda kuvanhu. Tine mabhauza atichaendesa nawo mvura kuvanhu, uyezve tiri kuedza nepese patinokwanisa kuwedzera mvura yatinochenesa kuti inge ichienda kuvanhu. Uyezve tichange tichiudza vanhu kunzvimbo dzinenge dzichiuya mvura kuti uku ndiko kune mvura. Kana tichinge tazoita yatinoti pachirungu demand rotation management, tinenge tichiudza futi vagari kuti mvura kwenyu ichange ichiuya mazuva api.
Mutongo uyu wakapiwa zvichitevera chikumbiro cherimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association. Zvichakadai, mapurisa akawanda ayo ari kutenderera achiona kuti mitemo yekudzivirira coronavirus iri kutevedzwa here ari kuita izvi asina zvipfeko zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi. Mumwe mugari vemuHarare vaJeans Piri vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi hazvina kukodzera, vachiti mapurisa anofanirawo kuchengetedzwa kubva kucoronavirus.
Vasvika ivo havana kana protective clothing PPE iyoiya, apo ndo mapurisa chakuchengetedza mutemo. Vangoti munhu ngaamire emita apart, asi ivo havana, ndo vari kutozadza because pamwe abva kutaunduko vava nezvirori magumete vakazara vachitenderera kwabva pamwe ndokune COVID yacho iyoyo. Saka handichaziva kuti ari kuspreada ndiani, ngavaramiswa kufambawo futiwo.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa nehurumende vanokoshesa utano hwemapurisa uye vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti mapurisa achengetedzwe kubva kucoronavirus. Vati pane zvekuchengetedza mapurisa zvakaita semamask zvavakawana, asi vakati hazvina kukwanira mapurisa ese uye pane urongwa hwekuti mapurisa ese awane zvipfeko izvi nezvimwe zvekushandisa kuadzivirira kuti asabate coronavirus apo anenge ari pabasa. Vanyati vazivisawo kuti kusvika pari zvino vasunga vanhu 475 vakatyora mutemo welockdown. Vati vazhinji vavo vanhu vaivhura mabhawa kana kutengesa hwahwa zviri kunze kwemutemo. Veruzhinji vari kuchema-chemawo kuti vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvakanyanya panguva ino uye vanoda kuti hurumende irange vanhu ava. Zimbabwe yakaita chisungo chekuti vanhu vambogara kudzimba dzavo kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Coronavirus yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi nezvisere pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe. Munyika mune vanhu 291 nevana vakaongororwa kuti vane chirwere ichi, uye vanhu 256 vakawanikwa vasina chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Komisheni iyi inoti vanhu 194 nevana vanonzi vainge vaongororwa kusvika musi wa30 kurume vaive vashoma zvikuru pachitariswa zviuru zvevanhu zvakapinda munyika kubva pakatanga chirwere ichi. Mugwaro rayakaburitsa nechitatu, Zimbabwe Human Rights Commission inotiwo iri kukurudzira hurumende kuti ipe dzidziso pamusoro pecoronavirus mumitauro yakasiyana-siyana, kusanganisirawo mutauro wemaoko kana kuti sign language senzira yekuti veruzhinji vabatsirikane. Komisheni iyi inotiwo hurumende iri kunonoka kuita kuti kuongororwa kwevanhu kuti vane utachiwana here kana kuti kwete kuitwe matunhu ose emunyika, kwete kuti kungoitwa muHarare chete. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vaive mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti vanobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti vanhu vaongororwa vashoma kwazvo pachitariswa vanhu vanopinda munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikatarisa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muZimbabwe nepamaborda pedu paairport kunana Beitbridge kunana Chirundi kunana Nyamapanda nekunana Forbes Border Post tinotarisa kutichiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo. Saka hongu ndinobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti huwandu hwevanhu vari kuteswa kana kuti vakateswa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu Zimbabwe ine huwandu hwevanhu kushoma-shoma pane vabatwa nacho, vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya. Saka hongu tinowirirana neZimbabwe Human Rights Commission pakuti huwandu hwevanhu ivavo vakapinda muno muZimbabwe nepamabhodha ipapapa hwakawanda. Tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muZimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muZimbabwe kumabhodha ese nepamaairport.
Tinonzwawo veZimbabwe Human Rights Commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavirus kana COVID-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri. Zvii zvamungataurawo?
Tinowirirana zvikuru neZimbabwe Human Rights Commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge mishoma. Ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pache zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana-siyana achishandisa mutauro waakasungunuka nawo. Saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuZimbabwe Human Rights Commission zvedwe ngatiwanikwei tichicherechedza zvinenge zvataurirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana-siyana icherechedzwe nekukasira nokuti pachasvika dambudziko rakafanana nairori.
Tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupiwa iyi neZimbabwe Human Rights Commission?
Ipfungwa dzangu vakandemire kuti paitika chinhu ichi, paitika nhamo iyi, vakuru vanoti toita maonera pamwe chumba chemuzukuru. Saka kana zvauya zvakaita saizvozvizvi, mhuri yeZimbabwe, mapato akazvimirira akangofanana naZimbabwe Human Rights Commission vanokwanisa kupawo unjere hwavo kuhurumende kuti dai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwo kuitira kuti chii ramangwana redu rimire zvakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vakambohwa mukuru weZim Rights vaok Machisa vachitaura vari parunhare vari mugweru. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena asungwa nhasi muchinoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Asi hurumende yakazivisa kuti vatori venhau vachange vachibvumidzwa kuita basa ravo kunyange hazvo vachange vachishandisa makadhi avakapiwa gore rapera. Gweta raJena vakudzai Choga vanoti Jena atanga kusungirwa nyaya yekuti ari kushandisa kadhi regore rapera. Asi vati nyaya iyi yazochinjwa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Asi Jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika waPaul Nyati sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vachoga vanoti Jena aiswa mumaoko avo kuitira kuti azomiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naRachel weStudio 7.
VaJena vanga vari kuferefeta nyaya paroadblock yavanga vachiti papa nerunyere kupero kuti mapurisa vanga vari kutora mabribe kumamotorists ivanga vachifamba munguva dzakarambidzwa dzino dzeCOVID-19. Saka vari kuferefeta nhau kudaro vatadza kunzwisana nemapurisa awa anga achibvunza nezvemapepa avo ebasa. Ndobva vaenda navo kupolice station uku vazovatsanangurira nokuvaratidza mapepa acho. Mushure mokunge vakuda kuregedzwa kuti vaende vangozoshamisika vonzwa mapurisa ava kuvati matituka. Saka vakuchajwa nemhosva inonzi disorderly conduct. Taenda navo kudare Muscat but kwanga kwakavharwa. Saka vazovaregedza vachiti mozodzoka mangwana toenda kudare. Saka vari kumiswa pamberi pedare redzimhosva nemhosva yedisorderly conduct yekuti vari kunzi vatuka mapurisa.
Ava vanga vari Gweta ranunura ijena vakudza ichoga vashora pamashoko avatumira Ray Choto weStudio 7. Nasi tirikuenderera mberi nehurukuro panyaya yegadziriro iri kuitwa munyika nemakanzuro nehurumende mukurwisa chirwere checoronavirus. MuAfrica, sangano reWorld Health Organization, WHO, riri kuyambirawo kuti hamuna michina yakakosha yekushandisa kana kuti maventilators. Chirwere ichi kana chanyatsokomba munhu anotadza kufema. WHO iri kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vazvipire kurwisa chirwere ichi. MuZimbabwe gadziriro iri kuenderera mberi sezvo zvipatara zvanga zvisina kumira zvakanaka zviri kugadziridzwa. Kanzuro yeHarare ichibatsirwa neChina uye mamwe makambani emunyika yave kupedza kugadzirisa chipatara cheWilkins Hospital icho changa chambovharwa. Hurumende ichishanda nekambani yeSakunda iri kugadzirisawo nzvimbo dzekurapira varwere kuSt. Anne's Hospital neRock Foundation Medical Facility iri kuMount Pleasant. Hurumende inoti yacherawo zvibhorani paparire Nyatwa Hospital. Asi matambudziko pakugadzirira pakati pehurumende nemakanzuru anonzi achiripo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC vanokutamburi nyoka uye Gweta vari nhengo yezano PF vatinomuda ishe chinyoka. Totanga kunzwa kubva kuna vachinyoka nezviri kuitwa nemakanzuru ari pasi peMDC kuti zvakakwana here.
Kune local government. Local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofola under Minister July Moyo. Ndivo vari kumanya-manya vachicoordinate maefforts local government. Zvinoshamisa kuti vanhu vanoti kana pane chinhu chavanoda kutsvaka mbiri vanotika ichisiri in charge. Kana papa kuti hatina mvura mumacity council kuti isu hatina kana power yatinayo hatina chatinacho. But anyway, chakakosha ndechekuda ndafara kuti vari kuda kusimbira pashoko randataura kuti ngatiregei kutendekana mumwe. Patakamira apa pakaipa. Ngatitsvake hakuna nyika kana imwe ichaita response iri 100% perfect. Because hakuna unoziva chigere ichi. We are learning as we go. Anditi nyika dzose, they are learning as they go. Hakuna kana one yanga ine formula. Ende hakuna kana wani nefomu ya tigona kukopa. Pamwe pacha resheka, pamwe pacha itika zunzo kutoti, mejidai tadai, but isusu, andiki. Patino kana kutia zandicho kuti the most important thing is to get people well. Wamunanga gwaka ita announcement last week wakatizo, magaza rinda amire. Asipa na wichikoro, asipasara ne 2 weeks, gawarandu wa chinda kuchikoro. After 2 days, wakazoka, wakati, bodo, nisi jireanga itiri right. Zvikoro ngazvichivhagwa handimozviona zvinoreva kuti mutungamiri usina basa nokuti vanhu vanoti kofai mamafunge unongova focused on one thing kuti vanhu vanofanira kurarama ndozvatofanira kungoita iko zvinhu zvepoint scoring izvi zvokuti kune vakawana 2 million votes hazvina kana nebasa rose at this time zvatimbosangai tamboraramisa vanhu after zvapera ichi todiskasa kuti mavhoti aiva mangani hapana kana munhu one une basa nazvo. Hazviporesi munhu kuti chanisa kuwana 2 million votes. Not one day. Hazvina basa.
Vatambori nyoka, vasimudza nyaya yemakanzuro vachiti vachamisa havanei nechekuita nemakanzuro ari pasi pava July Moyo. Unoti kudii nemashoko aya?
Vachamisa vane chekuita nemakanzuro nekuti bato ravanotungamira ndobato rakapuhwa chitanda nevanhu veZimbabwe kuti ritungamire makanzuro. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kuti tingobvunza kuti vakataura chokwadi here. Kana vakataura chokwadi ngazvipatara zvatiri kutaura izvi zvinoita 4 under macouncils anotungamirwa neMDC. Nguva yatiriyo inei inguva yedisaster. Kana iri nguva yedisaster takadaka ndese kuti ngativei responsible semaleaders tichitaura chokwadi. Vachamisa vakataura chokwadi kuti hatine macases akakanga vanzwikwa kuWilkins Hospital and they turned out to be 2 cases. Saka hapana kuneba kwavanga vaita. Nyaya iripo ndeyekuti pamashoko edu atinotaura ngatiregei kuneba ngatitaure chokwadi tichiendesa nyika yedu pamberi zvinoita kuti senyika tutonodze masiriz evanhu nemamiriro akaita zvinhu nekuti tigadzirise nyaya yemamiriro akaita kuti tiende mberi senyika tichitarisana nedambudziko ratakatarisana naro savanhu vezimbabwe.
Vachinyoka, makanzuru ari kukwanisa here kuti anyatsoita basa mambosimudza nyaya yemvura iyi?
Chokutanga chandoda kutaura panyaya yemakanzuru ndechokuti izvo kana mushitera zvataugwa nababa ndozvinotaridza kuti vanhu havanyatsoziva Zimbabwe. Makanzuru kuti makanzuru ose anotongwa neMDC iyozvo ndonhema. Makanzuru omutown hozi akatogwa neMDC, but kune makanzuru mamwe azere kwedu mberi mbogwa kuna kana MDC kana imwe. Saka makanzuru akati wandei. Local government inorana ose makanzuru omumatown okumaruzevha. Iyo makanzuro mumatown anofanira kupa vanhu mvura, anofanira kukonekta svina, anofanira kuti haasi kuita mabasa hatisi kuzviona. Mvura dzachona hapana, hatisi kuona refuse ichikonektiwa. Saka sokuona kwangu zvine machallenges. Saka izvokumira tichiti ha isusu ndisiri kurana zvizvizvi hazvina chazvinotibetsera. Chatinofanira kuita ndechekuti toita mushandira pamwe hurumende yavamunangagwa nemakanzuro ose anotungamirirwa neMDC neanotungamirirwa neZANU-PF. Togara pasi navajulai moyo vanova ndo vanorana local government nini kuti hurumende inogona kutibetsera sei. Sezvavanofanira kuita vanhu avo ivo vamakanzura.
Vatambori nyoka.
Chandinoda kungotaura ndoda kuti ndidzokere zvangu panyaya yatinayo mudariro. Apa ndanga ndichitaura ndichiedza kutaura nyaya yelocus standard kuti seMDC takapuwawo chitsvambi navana vezimbabwe kuti tungamire makanzuro. Saka tine kodzero yekutaura nezvekuitika muzvipatara zveanda makanzuro. Asi ndanga ndidzokere zvangu kunyaya yeorin currency nemvura yanga ichitaurwa. Chandinokumbidzirwa chinodiwa panguva ino ende vachamisa vangu vachitaura vaita press conference. Nyaya yakudiwa panguva yatasvika neyanga ine yekuti central government itaure neRBZ tione kuti pawanikwa here foreign currency kuti tiite tikwanise kuita procure mawater chemicals anotirisa mvura. Vachamisa vangu vachitoda zvaikwanisika tambokwanisa kana kutirisa mvura kuti vanhu vapuwe free water for the next 7 days. Nyaya iri kunoita ndeyekuti chenyika yedu mazuro atinoita tine dambudziko panyaya yeforeign currency. Saka papa aida kuti tiise musoro pamwe chete tione kuti pangawanikwa here foreign currency inoita kuti titiite mvura pawanikwa mawater chemicals kana tikatirisa mvura yedu tokwanisa kumbopa vanhu mvura mahara kuti tikwanise kuderedza dhenda yatasangana nayo nenyaya yechirwere ichi.
Valuke Tambori Nyoka ndiwo mutevedzeri wemutauriri webato reMDC. Manzwa kubva kugweta uye vari nhengo yeZANU-PF vatinomuda Ishe Chinyoka. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munyori wenyaya pfupi wekukaroi Deft Murambwe anoti mabasa evanyori anofanirwa kupawo veruzhinji kuti vaite shungu dzekunyorawo mabhuku avo. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Murambwe anonyora mabhuku evana muririmi rweshona nechirungu. Kunyangwe hazvo Murambwe achinetseka pakufamba sezvo akaremara anoti izvi hazvimutadzisi kuita zvaanofarira kuita muupenyu hwake.
Ini ndiri handicapped maoko angu, ame paralyzed. Saka kunyora kwangu ndinonyora mbichana 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 neunyoro wakashata. Saka kana ndanyora fungo yangu papepa ndo pamwana kuti achinyora manje zvinoverengwa nemunhu wose kuti pandinonotaipisa unotaipa zvanetseka kuti apa paida kunzi chii apa chii.
Murambwe anoti rwendo rwake semunyori rwakange rwakaoma.
Zvekunyora izvi zvaitanga ndiri grade 5 but nguva iyoyo zvei zvakaoma kuti bhuku rako republishi. Saka muna 2012 ndo pandakatanga kunyora njiza inonzi self publishing. Yabva ipapo ndakaubatsirwa futi neCulture Fund that was 2014 ikandipaplishira mamwe mabhuku.
Murambwe anoti zvinyorwa zvake zvinobatsira kurodza pfungwa dzevana vanozviverenga.
Pekutanga vana vangu vaifanira kurava vachiti vakaona kana newspaper akarasiwa vanotora vorava. Saka zvakatipa shungu kuti ndinyore kumabhuku uto.
Murambwe anoti paainyora mabhuku ake aishorwa zvikuru nevanhu vachimuti munhu ane usimbe anongoda kugara ari pamba pasina zvaari kuita.
Vaishora vachiseka vachinditi kutamba nenguva ndihwo hunonzi usimbe. munhu mukuru ungakona ungaita zvetubhuku ichocho achikona kuenda kumunda. Saka ini handia kuzvitsvaka nekuti ndakazva kuti havazivi kukosha kwebhuku.
Murambwi anoyemurwa nemumwe munyori wechidiki asati ava nemabhuku akadhindwa, Brian Chiwanza.
Zvinyorwa zvine chirevo kunyanya. Chirevo chacho chiri pakuti muupenyu chipo hachina nguva, chipo hachina zera, ende chipo chinouya nenzira dzakasiyana. Kushingirira, kuzvipira, kusaneta uye kuramba uine tariro dorumwe rwerutivi runoratidzwa nemabasa ababa David.
Mudzidzisi wekutorwa nekunyorwa kwenhau paHarare Polytechnic vaAdmaya Masuku vanoti Murambwi semunyori ane ruzivo mubasa rake anogona kuwana pundutso kubva kuzvinyorwa zvake sezvinongoitika kunyika dzakabudirira.
Vanofanira kutsvaka dzimwe nzira dzekuti mabhuku avo akwanise kuti atengeswe, kwete muno chete asi nyangwe kune dzimwe nyika, nokuti mabhuku ese anonyorwa anonakidza.
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti Murambwi anofanirwa kuona kuti ashandisa madande mutande mukushambadza zvinyorwa zvake kuitira kuti zvizivikanwe nevamwe.
Mazuva ano ndinoona vanhu vakutozofamba mbiri nemukurumbira vazivikanwa kana kuti vanzwikwa nenyika kubudikidza nekuburitsa zvavainazvo paWhatsApp. Vamwe vanoenda paYouTube. Zvinhu izvozvo muchaona kuti hazvirambire ipapo. Kana zviri zvinhu zvinonakidza, zvinokwenya vanhu pari kuvavava, munoona zvatorwa, zvabviswa apa, zvaendeswa apa. Pasina nguva vanhu vaakutobvunzana, naimi iyeyu munhu uyu anombowanika kupi?
Murambwi uyo ane vana vaviri anonyora zvinoyemurwa neveruzhinji kunyangwe asina kupedzisa zvidzidzo zvake zveordinary level nekuda kwekurwara. Muzvina fundo Rubi Magoshongwe vepa University of Zimbabwe vanoti kuva munhu anogona kunyora mabhuku anofarirwa neveruzhinji chipo chinoberekwa munhu anacho.
Wamataura David Murambwi uyu asi wekutanga. Ndoda kukupai muenzaniso zvakare waElias Machemedzi. Akanyora bhuku rinonzi Sarauga. Riri kutaura nezvemwana mubvandiripo, maiwozorwira kuti anga achizopinda pazvigaro zvichienda zvakadaro. Chikonzero ndabata bhuku raElias Machemedzi Sarauga. Elias haana maolevel. Saka chandiri kutaura apa ngechekuti haisi certificate yeolevel kana certificate yeA-level kana certificate ipi hayo inopa munhu pundutso kana kupa munhu chimiro kuno kudepartment kwedu.
Murambwi ane nyaya pfupi gumi izo dzinosanganisira dzinoti Stung by Wasps ne I Had Followed. Dzimwe makumi maviri hadzisati dzadhindiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo pasi rose rakatarisana necoronavirus. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nonorai Jena anosungwa nemapurisa muchinoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.